nyika mukoma blessing yaura vezanu PF roba ndiye navachina masa vakoniwa vamugabe vano makore 90 sokuti titi mukuru yeye anozvikurizeva kwangwa ndobva inini arawa navachina masa vanorimawo chibage zvavo kuheadlands uko vanganzi vanga pushe ikonomi iyo hazvikwanise zanu yatadza from 2008 tatine inonzi pachirungu hyperinflation iko zvino taane opposite hyperinflation inonzi deflation munenge makangobata maoko kana muti mastore hapana anopinda achitenga because inonzi aggregate demand yadona even kukwira zvinhu hazvichakwira but because hapana ane mari yekuti anotombodonhedza kambunenga and maexports edu amashoma maimports edu awandisa ratio yacho ya 7:1 zvichireva kuti padhora rega rega riri kuya muzimbabwe $7 dziri kubuda kunze ndosaka muchinzwa vanhu vachikomplaina liquidity crunch capital crunch and so forth makambani ari kuvharwa vashandi vari kudzorerwa kumba saka ikonomi yangu yaora in a very short period of time because vakomana vari kutanga tamba zvigure neikonomi ikonomi haisi zvigure ikonomi haisi zvinyawe ikonomi haisi maprofita ikonomi iikonomi inotoda kuzoitirwa plan maita plan mozonamatsira plan yacho kuna mwari ndo zvamaonero andiri kuita ikonomi
gurukota rezveupfumi vapatrick chinamasa vari kutiwo zimbabwe yambomira chirongwa chekuti vemabhanga vange vachipa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kana kuti 51% vachitiwo chirongwa ichochi chekuendesa upfumi kuvatema vachambochiti mirei zvishoma vachitaurirana nemakambani kuti auye nemari dzavo muzimbabwe zvinoshanda here izvi
takambozvitaura kumunga uku hakuna ipwa ndo zvavaindituka vachindirova ndataura kuti hamubate mabhengi ezvinovasvika ipapo gore ravaindituka ndichitaura madiamonds ari kudiwa ezvinovasvika ipapa nyaya ichiripo haisiri yekuti tinganzi tasuspenda application indigenization empowerment act to one sector of the economy mabhanga chete nemamakambani chaakutongodiwa apa chete kudya imbwa wodya iri hono ngatichingobvisai chimutemo chacho ichocho chinonzi indigenous and empowerment nekuti chiri kudikanwa muzimbabwe makambani anoisa mari anoinvesta kuti makambani ari muzimbabwe atange kusenza